Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 23 kukadzi 2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinopa hurumende kusvika musi wechina kuti ipindure tsamba yavo pamusoro pemusangano wechimbi chimbi wariri kuda. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachange vari mulupani nhasi kucherechedza zuva revechidiki. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakasvika muUkraine muchinyararire. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti ranyora tsamba kugurukota rezvashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vachivakurudzira kuti paitwe musangano wechimbi chimbi weNational Joint Negotiating Council kuti nyaya yemihoro yevashandi ikurukurwe. Vanoona nezvekurongwa kwemisangano musangano revashandi iri vachautina musi wechina zvondorino sangano ravo richaita musangano wekubvumirana danho guru rekutora.
Vashandi vehurumende vari kuchema zvakare nenyaya yenyaradzo iyo yavari kuti yakabata mari dzakawanda zvikuru kwazvo pamuhoro yavo mushure mekunge hurumende isati yavawedzera mari. So tikatarisa vashandi vazhinji havana mari yebond component yavakatambira nemusoro kana kuti inotenga. Vakatambira mari shoma zvikuru kwazvo isingakwanisi kuti vadye nemhuri, vakwanise kuenda kuchikoro, savana kuchikoro, vakwanise kupfeka mumwedzi wandira nemwedzi wakukadzi. So chikumbiro chedu mutsamba yedu yatanyora ndeyekuti devaMavhima nevamwe vavo vaingagara pasi vakaronga musangano wechimbi chimbi kuti tione kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevashandi vehurumende.
Saka chii chamuri kuita pamusoro penyaya iyi vachinosenga?
Muzuva ranhasi tashanyira hofisi yegurukota rezvevashandi vapo Mavhima. Manegotiators ese vari 9 vaifumira kubata jongwe muromo vakananga kuhofisi yavaMavhima. Tichisvika kuhofisi kwavaMavhima hatina kukwanisa kuvaona. Tasvika zvichinzi vaMavhima havapo, vakabuda vakaenda on government business kulupani. Tikasangana navamatongorere vanova chief director muministry of labour vakabvuma zvikuru kwazvo kuti meeting yatanga tiri kuti tauya kuzoti tiite nehurumende vanga vari kuona kukosha kwayo. Shure mokunge vashandi vehurumende vari kuchema kuti mari dzavatambira kubva pana January February hadzina zvadzichatenga. So mushure mokunge tazotaura navo tazonyora gwaro ratanyorera kuna vaMavhima tichivayeuchidza kuti vashandi vehurumende vakapedza gore rapera 2022 mari dzavari kutambira dzisaita. So taifungawo kuti hurumende tinzi iri hurumende inoti mutungamiri wayo anoti anoteerera vashandi vachaita kuti pana January apa zvinhu zvinge zvakanaka. Asi tiri kuona kuti minista vakataura vakati tichasangana mufirst quarter. Tikatarisa first quarter yakutopera. So tiri kuona kunge hurumende iri kuda kungotenga time. Uyezve tikatarisa takanyorera kuna minister vaMavhima musi wa5 January. Kubva musi wa5 January kusvika pari zvino hatina mhinduro yatati tawana ichitipindura maererano nemeeting yatanga tuda kuti tiite yezvemuhoro yevashandi vehurumende. So vanomiririra vashandi vachitaura nezvemari dzavo vaenda vari vapfumbamwe kuofisi yavaMavhima. Vadaro vakazonyora gwaro ravaya rataendesa kosko amafima tichivayeuchidza kuti devanga vagara pasi nevamwe vavo Public Service Commission Minister of Finance vadana musangano
vachingosenga muri kupa hurumende kana kuti minister nguva yakadini kuti vapindure tsamba yenyu uye kana pakasava nemhinduro nenguva yamunotarisira kana kuti yamunoda muchatora danho ripi kuti zvinhu zvigadziriswe
sevashandi vehurumende panguva yese tanga tichitarisira kuti hurumende ichauya tebho totaura tokurukura nekuti tinovimba nechivimbo chokuti sisi mutungamiri wenyika akati mutungamiriri anoteerera kuvanhu taatichifunga kuti makurukota ava munangagwa achadana musangano this week asi sevashandi vehurumende kana vasina kudana musangano wechimbi chimbi tichagara pasi zvakare toona kuti todini nekuti mari yatambirwa nevashandi mwedzi wakukadzi haina chainotenga rinongori bepa rekuti mwedzi wapera mushandi atambira but pasina mari yaatambira saka zvatiri kufunga kuti kana hurumende isina kutidana pamusangano wechimbi chimbi tichagara pasi toronga next step kuti todini but pane mikana yakawanda yekuti kana hurumende yatadza kutinzwisisa kuti tive titaure yatichatora yatiri kuti kubva musi wechina zvichienda mberi tikaona hurumende yaramba yakanyarara tichaitatora mamwe matano tisingakwanisi pari zvino kuti tikwanise kuzivisa hurumende uchatora matano api
vanoona nezvekurongwa kwemisangano muzimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vari kuLupane Matabeleland North kumhemberero dzekucherechedza zuva revechidiki reNational Youth Day. Nezuro vakambomira zvishoma muBulawayo uko vakatambirwa paJoshua Kapo Nkomo International Airport nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga nevamwe vakuru vebato reZANU-PF uye mamwe makurukota ehurumende yavo. Dingindira rokucherechedza zuva revadiki regore rino rinoti Drug and Substance Abuse, a Threat to Vision 2030, Every Community's Responsibility. Vechidiki muZimbabwe vane pfungwa dzakasiyana-siyana pamusoro pedanho rekutaura nevechidiki kuNational Youth Endeavor pamusoro pezvinodhaka zvakaita semutororo, somutoriro, tumbwa nembanje. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata imwe nhengo yevechidiki veZANU-PF vaAchford Guvare.
Tinofara zvizhinji kuti mutungamiri wenyika kana kuti vanoona nezveurongwa hwokuti zuva rakakosha ratinorangarira the late president vanovava Comrade R.G. Mugabe rakava zuva ranga taipemberera tichifara riri birthday ravo rakazoiswa holiday inova 21 February inova holiday yekuti nyika yose inonzi inge ichipemberera ende riri zuva remayouth ratinotarisa kuti the late president R.G. Mugabe vanga vane mbiri yokumeka sure kuti mayouth ava empowered
saka zuva iri rokoshereiwo kwamuri imimi sevechidiki
zuva iri tinotofara zvisingaiti kuti mutungamiri aripeko zvinowe mutungamiri aripeko zvino vapresident E.G. Mnangagwa vanotedzera zvido zvevanhu ende ivo vane mandra yavo pachirungu yavanoti leaving no place behind kureva kuti nzvimbo dzese vanodzitarisa saka tinofara kuti this time holiday iyi ichanocelebratewa vanhu vari kuLupane nokuti kumashure kwose kuti hatangojairira kuti zvinhu zvizhinji zvangoitwa muHarare asi iko zvino president vamunangagwa vari kuti aiwa ngatibudei tichienda kunze kumaruzevha ikoko nokuti hapana nzvimbo inofanira kusara saka tinotofara kuti kuendewa kumatinoth kwatiri kuita semayouth kuenda kumatinoth kupfurikidza nezuva iri kwakakosha zvisingaiti
ngatitariseiwo kuti kuLupane hakusi kure here nevechidiki vakawanda wanda munyika
zuva iri tichange tina president E.G. Mnangagwa hurukuro iri nhau zhinji hurukuro kana dingindira renyaya richange riri nyaya yekuziya nyaya dzemadrugs madrugs awa tiri kuti pasinawo nokuti ari kuuraya shusha yevechidiki Saka ndori change ridingi ndira kukuti zana kuti no vanhu vakaona vanotengesa madrugs ngavaripoti asungwe ngatibetserane kurwisa madrugs.
Imwe nengo yevechidiki veZANU PF vaAshford Guvare vange vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo mumwe wechidiki webato rinopikisa takudzwa ngadziore kuti tinzwe yepfungwa dzake.
Kuunganidzwa kwevechidiki navamunangagwa maringe nenyaya yekutora zvinodhaka zviri paviri. Chekutanga chinhu chakanaka kuti vechidiki vange vachibudiswa mune zvinodhaka. Asi zvekare tinofanira kutarisa kuti nhaurwa idzi dzinombobva pachii. Munoziva zvakaita mamirire enharaunda nyaya dzeupfumi. Vechidiki havana mabasa, vechidiki havana pavangati vangakwanisawo vachiisa chinhu muromo. Tinozviziva kuti nhamo yarura yanetsa kune vechidiki. Diki ramangwana redu rangova rimarenga rega. Saka kutora zvinodhaka yangwe nzira yevechidiki kuti pamwe vangakanganwa, pamwe vangararama kusvika muzuva rinotevera nekuti vatorerwa upenyu.
Mukoma ngadzore, kana muchiti vechidiki vatorerwa upenyu munorevei? Vari kutorerwa upenyu nani aa?
Ndivo vanhu vari kuunganidza vanhu vachiti musatora zvinodhaka. Zvinodhaka izvi zvinombopinda sei munyika yedu yeZimbabwe? Saka zvoreva kuti pane mitemo dzinofanira kugadziriswa kana kuti pane vemitemo vanofanira kunge varipo vachibatana simba kuti nyaya dzakadai dzinge dzichigadziriswa. Hatingatauri zvenyaya dzezvinodhaka kana hatingati madrugs pachirungu kana tisina kunge tabata avo vanopinza zvinhu munyika. Hatingatauri nyaya dzakadai tisina kunge taongorora magariro anoita vechidiki. Saka zvinoratidza kuti ihurumende yaora yava kutsvaga nzira dzekupinda nazo mune vechidiki. Kuvaunganidza hongo asi mari yenyika kayaende. Tinozviziva kune matambudziko. Vanotengesa zvinhu izvi vanozivikanwa, vanodini kusungwa. Asi ndo vamwe chete vanenge vari muhurumende kana kuti vanenge vane ukama neavo vanofanira kunge vachichengetedza vechidiki. Saka kureva kuti kwatiri kunanga ndo rima. Asi zvinhu zvekuti tinofanira kunge tichigadzirisa.
Ko iro ramangwana renyu sevechidiki rozovei nechimiro chiripo ichi?
Sevechidiki hondo yedu iri pakunyoresa kuvhota. Sevechidiki hondo yedu iri pakubvisa ava vanouya nematambudziko avakange vagadzira ivo pachavo vachiita kunge ndivo vachatibudisa mazviri. Hatingati avo vagadzira dambudziko ndo vanouya vachiti tisu ticharipedza. Zvambopinda sei zvinodhaka? Kana zvapinda muno munyika, chinoita kuti vacho vanozvitengesa kana vanozvibudisa vasasungwa chii? Saka ndo vanofanira kunge vachiuya.
Zvoitwa sei kuti zvinhu zvigadziriswe munyika?
Hatingati mabasa hakuna, hakuna chiri kuitwa, zvakare tonyarara sevechidiki. Saka kureva kuti pakange pane mukana dzemabasa, pakange pane mukana dzekuti munhu anoshandawo achigutsikana, achikura achiziva kuti mhuri yake ichaenda kwakati ari wechidiki, ramangwana rake rakajeka, unoitirei zvezvinodhaka? Saka vamunangagwa havakwanisi kuunganidza vanhu. Vangatounganidza vanhu ibato kwete rinopikisa, asi bato richatungamirira, bato rakajeka ravachamisa richiti handei mberi tigadzirise zvezvinodhaka.
Mumwe wevechidiki webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change takudzwa ngadziore ari parunhare kuHarare naEvans Zvininga weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuPortland, Oregon muno muAmerica, muimbi Loveness Wesa anoti panguva iyo America iri kurangarira mabasa anobatwa nevanhu vatema mumwedzi uno wakukadzi, akakokwa kuenda kunodzidzisa zvizvarwa zvemuno nezvekune dzimwe nyika pamusoro petsika nemagariro nenziyo dzekuAfrica. Wesa anoti pari zvino ari kuita zvekurapa asi achadzokera zvakare kunoita zvekuimba sezvo donzvo rake riri rokubatsira nekuponesa vamwe achishandisa nziyo dzake nesimba raMwari. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye naLoveness Wesa.
In 5 days ndine nchishanda ne ma youth, you know, ndoshanda nevana ndo farira vana saka ndichishanda nevana dzimwe dzenguva ndovadzidzisa music African music ne dance zvichitaura nezve Africa you know magarire edu kuAfrica zvatinodya zvekuta mitambo yainotambwa kuAfrica saka musi wa25 ndinenge ndichishanda ne non-profit organization dzainobatsira vanhu marefugees and emigrants vanenge vachibva kune dzimwe nyika vanenge vachibatsira vanhu vanobva kune nyika dzese kwete just Africa but inini ndinenge ndichishanda ne Africa House bari kuinvita vanhu vese ma immigrants and refugees avo kuti vauye vazoi experience African culture through music and dance ndizvo zvandinochiita nezvimwe zvakawanda zvandinochitaura nezvazvo
muchange muchiimba nekutamba dzimbo dzekumusha here dzekuZimbabwe
ndiye ndichitotamba yes ini ndiri musician kaini ndiri muimbi saka ndinoma angu ma compositions but ma compositions achona they are based on traditional Zimbabwean music semunhu wekuZimbabwe no that's my roots saka zvese zvandinochiimba chero kutamba zvinenge zviri rooted pa culture yedu ukatarisa vanhu ukaona munhu unotoona kunge it's you because zvaanenge achinzwa achi experience unotozvi experience through your own heart wakamutarisa saka that's when I realized kuti ukatarisa mumwe munhu it's you tiri munhu mumwe we are one that's one of the songs I use a lot kuti tionesane kuti you know kana mumwe munhu achineteka ndinondonetseka that's where zvinonzi vanhu mazuva ano vanotaura nezvekuti oneness tiri vanhu vamwe tiri vanhu vamwe ukanyatsoitarisa meaning iyoyo is very deep kuti iwewe kana uchineteka handingafari then there's something zvando garantidzidzisa kuti ubuntu the spirit youbuntu ndezvokuti munhu uri munhu hunhu kana uri munhu mumwe wachirwadziwa unorwadziwawo mumwe achitambudzika unotambudzikawo mumwoyo odawo kubatsira
saka vanenge vachida kutera mabasa amuri kubata semunhu aimboimba ari kumusha vanokuwana ipapi
a little bit nezo music mu social media ndakambomira a little bit kunyatsoita zviya zvandaita zvokuti vaya you know why kunyatsofamba
murapi uye ari muimbi Love Nesuesa ari parunare kuPortland muno muAmerica na Marvelous Msanga Nyauye we Studio 7 Chomambo tarisa ziri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti chipatara che Louis Trichard Memorial Hospital mu South Africa chakaramba nemwana ane mwedzi gumi vachida kuti mai vake vatange vabhadhara zviuru zvinomwe zvemari yemarand 7000 rand mushure meoperation yakaitwa pamwana uyu. Amai vemwana uyu Yvonne Moyo anobva kuChikota muZimbabwe vanoti vakapinda muchipatara ichi nemwana wavo musi wa7 mwedzi uno akaitwa operation chipatara chikavaudza kuti kana vasina kubhadhara mari iyi havaizoregerwa vachibuda muchipatara nemwana wavo. Newsday makare vanoona nezvemabasa eUnited Nations muZimbabwe vanoti sangano ravo rinoziva nezvemhirizhonga iri kuitika munyika iri kutaurwa nezvayo nevane chekuita nezvesarudzo kusanganisira vemapato anopikisa. MuHerald mune nyaya inoti hurumende yava kurambidza zvakare vabereki vanoda kushanyira vana vavo kuzvikoro zveboarding senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vakati kurambidza uku kuedza kumisa kupararira kwecovid-19 vachiti pari kuiswa zvirongwa zvekuti vana vechikoro vakwanise kutambira zvekudya nezvimwe zvinobva kuvabereki. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Seven Murisei Ramkuma Tanoka and Ramkuma Blessing Zulu, the Jitim Murisei Murisei, the Jitim Faroba Muri, Faroba Muri, Seven Doyabi, and the local Sindhisan is Baba, the Jitim Iwanga, Tindo Buddha, Tosin, got the Buddha Tosin, Tindo of Water, Son of Pia, Shumba, Cinema, Zino. Yashumba sinama zino shiripa chene, sumukai, sumukai, sumukamwa na Zimbabwe, Zano PF ya shumba sinama zino, yungu fana ne shumba sinama zino. Ya pere kwa Zano PF ya shunguru zika Zano PF. Panote yelo ipapo, ndipo ipapo, nero, nero. Aywa, do paje ipapo, do paje ipapo. Tasa jumtemu chono shalaka kise kudoko omesera bandi. Hakuna skacha zoni se zoni. Nyo riku nzeko njika wache wa wawu semata aywa. Matongira kuti Zano PF ya kutonga nedemo SSS asisiri kuda kutunga miravano ya kuda kutonga nedemo kana chinu cha ora cha ora simu kama na Zimbabwe simu ka shuga shuga chinyogoto ndaedeni tutenda na complex msuno kuti simbisa kumunita udai panga basi nemi michokbare jaje jojo singa dai pasi na kuti ramba makashinga mara kuitire nyasa mara kuwedzere maropa fadzo kuti kana rina rina usikapiri ndatenda.
Eh, pa Studio 7, muri Studio 7 magadi. Ichokwa dida mzikore madrugs zikateke shera. Wana wangu wema zombi anozifa mbira. Edizino chikisa zotofu wapuzikuti about 57%. Ichokwa di. Mkwa ya mzikoro mkanguri gara magata asa zunetuwa newana. Mzikira matincha tizi. Yenda ifunga kuti mapurisa awe ne command center ya madrugs. Isanguwe operation inodarika. In a toll free number, I go to Munipari, and one so good at of Fona would be in the Pacati Pacati route and the drugs. So not of the Canavan and Panama drugs, my DQI and Panjachi, Mono graduate of Jesus, the Panichai, which I know Raya Nefuma. And the port graduate in Gawana, a command center, my drugs. In a toll free number, but I don't tower even do anything. Go to our local police station, we can never get punished. I got no good to make Zengo or reporter. She never gets the singer's
name. In Yangu, Ripana is the Rini's role, Minister of Education. Maya, one moyo mukukutu. And this is the Vagabotakura Bereko and Way, record what Bereko, my arm. Mamma Ministries argued out Bashandiva with Zerwemadi, and no man is Saga to Tiro, Masojano Piva, Kokumatica, and I were very new Aganya Radi Munukazi. Is it true in Yakaino Aguanevakazi? You work to a putter, Vanavedu Mudout Vite say. Vanavedu mudauti wazite kupi muno Zimbabwe mapeza zoma akuti tukuvoterei tukuvoterei sei vanavedu wazinga zide ni wanuini makaita sei kuhinda mine moyo yakaoma kudarini ipai maticha mari vanavedu wazide ipopai o maticha mari vanavedu wazide weverini ipa maticha mari vanavedu wazide tinoru wazidi waisu vanavedu imivenyu wanozidza kunze kwenyika sika musiri kurwadzirwa vanavedu. Ezo nota akuzviona kuti dza politics dza mangutoita dzekuti venyu vadzidze kunze kwenyika voya vachitsikirira vana vedu munomu vasina kudzidza.
Nai vedu wehurumende yeZanu-PF yakati hwee kana ine pfungwa dzakakwana. Vanhu vari kuchema mabasa ivo vari kuda kutopfungura mabasa acho asi munyika hamuna mabasa. Vangapfungura futi vakazvimirira vakazvimirira mapato akazvimirira avazivi here kuti vakatopinzwawo vamwe vanhu mabasa ivavo saka voda zvekuvapfungura. Zvine hunhu here izvi? Izvezvi vari kungorambidza vanhu vanoita havo misangano yavo tripoti yechiita misangano patina pacho vanongorambidza. Zvinorevi? Zvinorevi. ZanuPF ngaidzidze manhu ngaidzidze haina chikoro. Vanhu vanochema kuti mabasa hamuna munyika ivo vakutopfungura mabasa acho. Zvinorevi.
Ndina sindafara zvangu kungena vomustudio 7. Hai ndikari ndichinetseka kuti ndingene vomustudio 7 ndafara zvikuru chinyendiwe ndingene vomustudio 7. Ndinotenda studio 7 yo ndinofarira zvakanyanya anga apa ndafara ajunga kanimire vese vashamarare vomustudio 7 ndinofarira vese ndinotenda hangu. Mapo sapandi bridge pasura nani tunachienda
hivi nakumbira kubvunza government yedu kuti vanombozvizivawo here kuti kurarama kunyika dzevamwe uchinzi foreigner zvinorwadza sei. Vanhu vachinzi vari diaspora vari kusouth africa vari kupi kupi asi vekureva kuti kwai kunonakidza kunotorwadza kutogara ikokona kutoti kurarama uri foreigner zvinorwadza. Wai vasina utsitsi nevana vari kufira mumasango neruzhinji rwuri kutsakatika nenyika rwukungoenda kwese kwese vongovaone kubatana nekuchinjawo zvinhu kungoti voti igarikewo munyika yedu. Tisaita sekuti dzava ava mapete ari padongo. Saka vadivo kunzwa tsitsi kuruzhinji rwevanhu rwaakudai kungotekeshera pasi rose. Inyika ipi isina munhu weZimbabwe? Aiwa, ngavatinzwirewo tsitsi vakuru vehurumende kuzi hei ha zvaoma izvi. Nyika dzatii dzichibatwa sevaranda. Kumusha kwacho kusingaendeki, kugara kuno kwakusi kuda. Inhamo, ngavatisunungurewo please, ngavatisunungure.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro muvhuro vakadzokera kuPoland kubva kuUkraine kwavakange vashanya muchinyararire vakasvika muguta guru reUkraine reKiev nechitima chakatora maawa gumi kubva kuPoland kwavakange vasvikira. Rwendo rwa kunyange hazvo vebato rinopikisa reRepublican Party vachishora izvi, rwendo rwaBiden kunyika iri pakati pehondo neRussia kwakakatyamadza vanhu vazhinji uye kwakarumbidzwa nevazhinji vachiti rwendo urwu rwakaratidza Russia iyo iri kurwisana neUkraine kuti hapana nyika inotya inoitya. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo kuti tione maonero avo.
VaBiden varatidza utungamiri chaiwo zvindo zvinoitiwa kana uri commander in chief uchida kuratidza kuti chii uri kusapota Ukraine nezviri kuitika. Unotopinda imomo muhondo macho oratidza kuti zvaratidza Putin kuti haasi kutyiwa nevanhu. Ende zvaratidza kuti Biden achine simba rekurwa mukati zvekuti haanga underestimatiwe sapresident sezve maybe zvaifungwa nemarepublican kuti sezvo vachembera amunhu mukuru. Haanga haasisinawo simba rekuti amirire pazvinhu zvakaita sezvizvi. Saka panapa ndofunga aratidza kuti USA iri kumira neUkraine zvakaomarara zvekuti even iye pachake anotosacrifisa kuendako chero mabhomba achirira.
Kuvanhu vekuUkraine rwendo rwavaBiden urwu rinoreva chii kwavari?
Rwendo urwu rwakakosha stereki kwavari. Runoratidza kuti USA iri kumira navo, haisi kucheuka muridzo nezvekuitika munyika yavo. USA iri kuramba ichisapota Ukraine nemaweapons kuti vakwanise kudefenda nyika yavo iri kuinvadiwa naPutin. And also zvinoratidza the whole world kuti hondo iri kurwiwa kuUkraine kuti maUkrainians kuti azvidefende pateritori yavo chinhu chakakosha chofanira kuti munhu wese anosapota freedom nesovereignty mumacountries azive kuti mamwe womacountries in the world haabvumirane nezvekuitiwa naPutin.
Kana takatarisa muAmerica zvaitwa navaBiden zvingafarirwa here nevanhu muAmerica?
Oh yeah, for sure. I think my Americans are investor their hard end money kusupport Ukraine. Saka kana commander in chief wemauto eAmerica achiendako zvinotoratidza kuti chinhu chiri serious and support iri nemari dzavo. It's like Biden aenda kuno inspect kuti mari dzavo dziri kushandiswa mushe hadzisi kuwastiwa because Americans sometimes vanombo complainawo nekusupporta kunoitiwa zvimwe nyika kana kusina chiri ku buda chavanoona kuti chii mari yavo iri kunyatsoshanda.
Mutungamiri we tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzesindevele.
Thank you.